Mangwana nakanaka watereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari nagavhena weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vatanga vachiziya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza zvekare kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa. United States inosimudza mukombe weWorld Cup munhabvu yevanhukadzi. Tichaedza kukuunzirai zvamuri kuona zvamuri kutaura kwatiri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube nagavhena weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vachange vakabatana nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga kuziya danho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora remuZimbabwe chete kwete dzimwe mari dzakaita semapula, maranzi nemadhora ekuAmerica. Musangano uyu uri kuitwa paCrest Hotel muHarare. Vanyuve vakati kuita izvi kwaizvopa kuti mitengo yezvinhu iderere, asi mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Vemabhizimisi vanoti havana kunge vasumwa nezvedanho rehurumende iri. Mamwe magweta nevanopikisa vakatoenda kumatare vachipikisa mutemo wehurumende wekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS dollars chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamugaga.
Ya, hurukuro iripo ukatarisa idare rekuda kuongorora mutemo wakaiswa panyuwani masimba anenge ane mutungamiri wenyika iri kunzi Statutory Instrument 142 of 2019. Iri nyaya yekuda kuongorora iyo mari chai Zimbabwe yairi kuti iyo ndiyo yaakutora mano ekunge ichiunzwa munyika ino. Imari yekuti ichatambirwa here nevashandirwi, ichatambirwa here nevemabhizimisi? Ihurumende kana ichiunza mutemo wakadai, hondo inenge iripo ndeyekuti vangani vagadzirira kutora mari yeZimbabwe inova mari yakanyangarika mugore ra2008 chikonzero chichienderana nekungora kwanga kwaita upfumi hwenyika hwamunoziva.
Saka imi sevemabhizimisi makatambira sei urongwa hwekuti pangoshandiswe mari yemaRTGS? Pane zvamaona kusvika pari zvino, mungati zviri kufamba here?
Isusu sevemabhizimisi nyaya yemari inoziyo yeZimbabwe dhora yaunzwa iyi hatiringati nyaya hondo yakurisa. Chikonzero chiri chokuti ndokunga munorangarira kuti kubvira chaiko chaiko muna gore raOktobha rinova gore rapera iro 2018, nhafu pamwe chete nemafungiro airatidza kuti hurumende iri kuda kuunza mari yemunyika muno yakanga yatovapo. Itogora kutotaura isusu tichiti mabhizimisi anga akutoshandisa mari yemuno, ndo mari yanga yawanda kapaiswa ipiwa vachiitwa nyaya dzemari yemumafoni mumunhare nedzimwe mari dzaishandiswa dzemabhondinosi amunoziva. Saka kuunzwa kwaita mari yetingati isusu yazounzwa pamutemo kuti hatichabvumiri mari yezora, hatichabvumiri mapaundi, mapula nemamari dzezimwe kunze dzinenguro dzaova nachinese yuan, chokwadi chiriponeso kuti zvapo zvatsikirira mufungo wevazhinji vari mumabhizimisi vakunetseka vakuita kugeda geda kwemino pamwe chete nekuya kwatingati kutapuriranwa tikaziva kwokuti vanhu vari kuneseka. Saka hurumende ichazosvikepi ichiramba yakadaro? Haisizowedzera here nekupurinda mari yakawanda? Chikonzero chiri chokuti vanhu vari kuti hakutorina mari yacho yemuno iri kuwanikwa kuti vanhu vashandise kutenga mumashoko.
Hurumende yanga ichitiyo yanga ichida kuti imi vemabhizimisi mukwanise kuwana mari kubva kumabhanga mozotenga zvinhu kwete kuenda kunotsvaga pamusika mutema. Mari iri kuwanika here kumabhanga?
Mabhanga ndiwe nini kana tichiti bhanga, vanhu vanofunga kuti bhanga kudai mhuka yakavakwako ndoko ichingozvimirira yoga. Chinoita kuti bhanga rinzii bhanga vanhu vemabhizimisi, vanhu vezvevashandirwa vanonzi lebha, Eurumende, dovari zema banga. Ndoto kama mtu na mama banga, tina umdomilika. Ma banga ano tondi, ano dovari zawa Eurumende chayo. So inyaya kutaku kente, ndo kutaputu ya, otila kisu suduwa duwa, kubo kukirana, inyaya zema banga. Inyaya inofandra kubiswa, shukuru, boze, inyangot awa, sina kushanduka mkufunga kwa awa wanyengi inyanya. Yo wano kuna ngeyake, uji kuna 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 Maria is kuwani kwa, chiko zere zere kuwani kwa niki kuti. Uundi angari kwa isi, mwini kai nangari kuti. Hatizu kuwe ya na, nema tari la mru kita ule emu, wei yu esi ura. Rajienza nisa, nema ria angari ni muno. Kata kakari kwa utu, urumende kangu bita maoko ayo, kao simba, rinuware yu esi ura, mchona Maria ino wanika. Ata kisi kinesika, mkubira kwa zuwa, nukuku mkakune itawani. Inya ya chato voda kuti wa naaitu ya kuna naira, kufamba kwa rwaiki, jangu kumikodia ipapu. Aumu kiu singote zizato na.
Total saonya egusho meka kwema gets. Muru kushanda si maindastro.
Yonyaya na tori damba wa damba. Mwatarika suriki tika panya ye kwenye chayiru chayiru dofu na muru kienda kuti. Uchimuka mamba kweza chayiru chayiru maziza. Asa kato beka kana matendere. Zindiroe Zimbabwe ruku sangana ninyaya ye kuti. Akuti orina ringerango wa rima. Uwe papo. Ilijingo no vira. Kuno shika pako to shika pako inda. Kuno pinda magota, mananga, kana wanano nosika pa kuno pinda mozi. Pasi na kana kunyara shika. Iyo ye hondo umpe kuti. Kumo mbasa kermedi momo mkutu utange kuna kubika chuno. Kutuude kuti nda kukajere chakati. Muchaika upkere kwere unia ya kundika na nini ya ZTV. Ramurgu zati yo mafia ZTV. Liache ndi ingo kundi ziri kwa nika. Naka aaa. Ndi kunye bajangu. Ya ino ndi dambra mbabu chai chai. Kara mchi zaku kuru wakune kanto ukia kuya. Chinege chisipitiri wa ito apo uswa. Kendo uswa na Zimbabwe wa tambra kanyayo.
Muguru we Zimbabwe National Chamber of Commerce wa Chris Mgaga vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro rakaita musangano wedunhu reNcisa rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yokurwira miyoro yavo yakakwana kubva kuhurumende. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyo wakaitirwa kuFilavus makabvumirana kuti varairidzi varange kuramwa mabasa kana hurumende ikasakurumidza kuteerera zvido zvavo zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora rekuAmerica. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nengo dzatu dzasangana kuIncisa panzvimbo inonzi Filabus dzichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa hwatiri kuekerera nawo mumadistrict ese emuZimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudwa paIncisa ndechekuti hatisi kufanirwa kuti tii mumashure panyaya yekurwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Inzisa yataura nezvikofu kuti ngatipei patichasvika pakuramwa mabasa. Tachikurudzira kuti tipinde mumasiku titombonogara kumahoro kwava mutunhu tichida mari yedu. Taenderera mberi kune vamadistrict tichinzwawo pfungwa dzavo. Inzisa yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira ichepese pavo mutsva anonzi Muzare ana Achida achange achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uyo avaundesvikwi kana urongwa hweatuzi mumakozi ese ari mudistrict range.
Mataura nenyaya yekuti zvimwe zvatenderana mwa ndizvokuronga kumboramwa mabasa pana mazuva here atarwa pana madates atenderana wa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose saka tinenge tichingorekodha vataura mazuva tichazenge takufunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei papapa?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe maservisi ese atatina, tiparadzirwe mapensheni yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina udokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze, asi ndo yega chinhu chinobatika chinokwanisa kutambirwa nemushandi achikwanisa kudya, achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti araramise munhu. Saka isu tinoramba tichiti ngaiti masalari yetu ngangoramba akapigwa nemaunited states dollars position kana isiri mhosva izvati tida kutenganawo kana tikange tichinzi taakupiwe tikupiwa 500 US bankrate nhasi iviri pa1-10 dava tiso mu5000 RTGS aki uye pamudziwo yokuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama nekuti mazvingatotenga zvisemene zviri kuuya ari maimport ende maimport ese mapurize acho ari big ari kutekwa zvichienderana nemaresi anenge ariko saka tinongozvisisi masalaries edu ngaramba ari $1,000 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerate inenge iripo nekuti masalari negotiation haangaitwe zuva nezuva pachinja rate moungana kuti vaitike musangano wechindikini zvinhu zvashata rikarei tangomirikana toramba tichingochinja zvinhu zvachienderana nezviri pamaketi nguva iyo.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanira kuti iteerera nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu. Kana vachinge hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu haizii rehurumende. Saka isu tine chiyimbo chikuru chekutova chasvika pakutiteerera nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatokutaura nyayadzatokutaura sevarairi vakaimboridza kutiteerera. Tinoona sekuti tatisina kuita groundwork yakasimba. Kuendo kunoro groundwork yataita tiri kuona kuti patinopedza uruko hwatinawo tisange tanhedzira katisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe zvichaita kuti vadzimari vateerera nhuna dzedu tizogadzirisa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tikumhanyidzana kuende kuenda kumadistricts akasiyana siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistricts ose pakati pevhiki pino ino tisatoita mamadistricts nevictoria falls tichange tichienda kunana urungwe vanhu tine madistricts akamusundo rino kusvika kusesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistricts mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita painzizi. Tinoda kuti tiite nechindichindi kuti tipedze madistricts ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.
Ava vanga vari mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Mumwe mutevedzeri webato rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti mimwe mitemo iri kudzikwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nePresidential Measures Act inotyora bumbiro remutemo. Vabiti vanotiwo kushandisa mastatutory instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kutyora bumbiro remutemo sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo, asi sezvo nharembozha yavo yange isingadayirwi. Mukozera nyaya iyi tabata vabiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Mnangagwa ane tsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemutemo, bumbiro remutemo, because bumbiro remutemo rwedu muSection 134(1)(a) rinotaura kuti parliament haite yakadelegeta its primary law making role. In other words, there is only one chamber inogadzira mutemo, iParliament. We have challenged that act muma tarezi mosho. So we hope that a court soon will pronounce on the legality of the presidential temporary measures act. So there are three or four court applications in respect of which we have challenged the Presidential Temporary Measures Act. Remember, my bond notes are introduced when the Presidential Temporary Measures Act. Remember, Statutory Instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy, yekutane a controlled exchange rate, yaka introduce when the Presidential Temporary Measures Act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the Presidential Temporary Measures Act. Shaurisa ku parliament, topedzerana ku parliament, and I'm quite sure the parliamentary legal committee icha reject mutemo uyu. Amendment iri kudiwa iyi, ya amendment isiri zvakare pamutemo, pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro biri rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha, ende mbavha dzakawanda, and we all want corruption to be fought, titaurire kuti chinhu ichi wakachiona kupi. But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the owners in the past state could be E.T., therefore we are taking. But the minute we shift the onus, the responsibility, proof, kuna accused person, kuna suspect, that only problem, at least a criminal justice system. Next time, chango chinja, muteme a criminal law, chango ti, yo waka ponda munu, chief chanangura, why was naku ponda munu? So this is a fundamental infraction on due process. Yemutemo, it's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro, azvizora tidzere sekunge musuruda kuti vanhu varikuita uori vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Vatendai biti, vanga vari parunare muHarare. Tombo tarisa zviruma pepanau anasi. Muherald mune nyaya pamusoro pemazana mashanu evanhu muZimbabwe vari muchirongwa chekushandisa mishonga mitsva yekudzivirira utachiona hweHIV. Muchronicle mune nyaya yemusika mukuru wakaumbwa nezuro unonzi African Continental Free Trade Area uyo uchatanga kushanda muna 2020. MuNewsday mune nyaya pamusoro pava Paul Kagame vakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti vatange vawirirana nevanhu vemuZimbabwe vasati vaedza kutaurirana nevekunze kwenyika. Daily News rinoti kanzuri yeguta reHarare iri kuda kukwidza mari inobhadharwa pakuchengeta vafi nezvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62%. NewZimbabwe.com ine nyaya yenzou shanu dzakawanikwa dzakafa muHwange National Park zvichifungirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi yatarisana nekugadzikana uye nekubudirira mushure menyika zhinji dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chakatora makore gumi nemanomwe ehurukuro uye chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Eritrea ndiyo yega nyika iri mubatanidzwa weAfrican Union isina kusaina chibvumirano ichi. Vapoteri muLibya vari kuramba kudya vachiti vanoda kubudiswa munyika iyi mushure mekunge vapoteri makumi mashanu vaurawa nemabhombi akakuvadzawo zana nemakumi matatu evapoteri. Kuramwa kudya uku kwave nemazuva matatu uye kwakatanga mushure mokudonedzwa kwemabhombi mukati mekamba inogara vapoteri vanoita mazana matanhatu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi veAmerica nezuro chakasimudza mukombe weWorld Cup mushure mokukunda chikwata cheNetherlands nezvibodzwa zviviri. America yakasvika kumafinari ekutamba neNetherlands mushure mokukunda Sweden, Spain, France neEngland. Anofarira nhabvu tafadzwa mujanja anogara mudunhu reOklahoma audza Studio 7 kuti chikwata chevanhukadzi cheAmerica chakatamba zvinofadza mumakwikwi ese eWorld Cup iyi zvekuti chakasimudzira kufarirwa kwenhabvu yevanhukadzi pasi pose. Munjanja ati matambiro avakaita uye kusimudza mukombe kechina zvinosimbisa chichemo chavo chekuti vabhadharwe mari yakafanana neinobhadharwa vatambi venhabvu vechirume avo vasati vambosimudza mukombe weWorld Cup nanhasi wese. Tabata vamujaja kuti tinzwe maonero avo.
Taona mutambo une mufaro chaizvo. United States women's team wangu wakitamba versus Netherlands. Saka anu, wangori mtambo wangoka, wangori very competitive. But atatanaki tochose kunyanya kuti wakadzwe USA wawina.
Chamanya soona chakufadza impa mtambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti wakadzi weku Netherlands vakwipidzana ne wakadzi weku America. Wanyatsokuwapa a challenge yange yakasimba nekuti historically wakadzi especially World Cup inoyi wakadzi weku United States wagara wari kumwisa magoal first half. But for the first time, you see the game in wakadzi America awana kumwisa a goal during the first half. Zvichireva kuti wakadzi Netherlands wanyatsokuwakwipidza and zvabva zvagadzirira kuti tive nesecond half yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvaakudipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi retimu. Asi ndichiona hangu just from mutambo webhora. Pane technology inonzi video assisted refereeing. Inobatsira kuti kana paine panenge paitika chinhu, mareferee akubvumidzwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira pito iyi, kana kuti pamwe tashaisha kuona, uyezve pamwe tingangobva taaridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fairness mugame rebhora, nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Asiwo kuona vanotsorokodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport, zvekunza mavhidhio zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu kudivi reUnited States, it was a fair decision. Yanga yaitwa incorrect yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamwisa goal bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro yaita nefinal iyi zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndinoona kuti World Cup ka zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndonguva imwe chete yekuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclub ebhora, havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclub anotamba madzimai. Aripo maclub but vanhu havatarisi mutambo uyu. Saka ndoona kuti World Cup inosumudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambirisiwa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa, vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team waenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume, last World Cup havana kuenda, wakatadza kuqualifya, uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri fair kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwa patafura yemutambo webhora.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvikuru mutambo wenhabvu. Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma neStudio 7. Iko zvino regai timbotarisa zvamuri kutinyorera paFacebook page yedu izvozvi tiri pano. Nelson Rua anoti hurumende inoda kuita target vavengi vayo nokuvatorera zvinhu zvavo vachinzi vakaba. Ndofunga zvinoenderana nezvakataurwa zvokuti vanogona kungomisa vanhu vachivasecha vachidini vachidini. McDonald Chirimuta anoti vabiti vanoziva mutemo, pamwe chete naFestive Nyeketa vari kurumbidza vabiti. Ricardo Maketo ari kuti ndinokukwadzisai pamwe chete naTonga Naisia Chikuyu naDisciple Gilson Madanire vanoti morosawo vashamarari vokunokuVOA. Bernard Gahadza naCourage Mutobaya vari muSouth Africa vanoti vanesu muchirongwa. Fraser Nathan anoti morosawo zvekare. Festive Nyeketa ari kutaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwechikwata chevasikana chenetball. NeMcDonald Chirimuta naEvanice Gatawa vanorumbidza mashoko ataurwa navatendai BT.
Nanzo mere kurira
mere kurira
tasiya panyo watakundo kushira
watakundo kushira
dianu watunga mira dianu wafunga nati chenesera nzira
cheneza nzira
hazitetembe nyama
ayo
tunotetemba pakati pehana
pakati pehana
chokuita pana
apana
kungomirira mere yamangwana
mere yamangwana
munotifudzire napanurwa kamo
ndaiwa
munotifudzire kunanzira iyo Yakonge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva
setateyariva
nanzonerekurira
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvemari nagavhena wereserve bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vatange vachizeya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa zvekare. United States nezuro yakakunda Netherlands nezvimbotwa zviviri mumutambo wenhabvu yavanhukadzi ikasumudza mukombe weWorld Cup kuFrance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Só com isso.